Aha, anani gashema unoita rejoice. Uri shamwari pabudiko. Dzimwe nguva nonisiya ndisisina choice. Ndombozvifunza uri munoiko.
Iya famana vasinyosi zvaiyo. You have my respect.
Whoa. Hey.
You have got my real friend.
Hey. Avadzivese vashamwari anofila sorry pauno rwadziwa no. Nakama onda mashamari agadaru wake slips na imbove nao. I hope some way anda imeja shika munzeve zao. Iwe pasi nao. Maoko mdenga kana une shamari. Inukuda tenda mwari.
Wa success haeje juma jifungwa. Rudo wake rwakabura segungwa.
Anuziwa chinonzi loyalty. Inogona kuita songwe sina basa. Shamwari akavimbika kwa uri ndo ine basa. Pazvinooma faka kurasa. Nyangwe zvaunoronga kuvanhu hafambe achisasa. Anokudza idi nyangwe zvichirwadza. Pane anokudza manyepo achikufadza. Anenge achikusapota kana watadza. Ziva kuti hauna shamwari ndaramba nada. Paunofoira iye zvinotomurwadza. Nyangwe kushupika kwako kunomunyangadza. Kana une shamwari inokuda tenda mwari.
Wa success haite zvimwe zvipfungwa. Rudo rwake rwakabura segungwa.
Anoziva chinonzi loyalty. Anokuda usina mari.
Uri bastranded anongokuda. Rudo rwake rwakabura zveshuwa.
Shamwari haiwadziwe nekubudirira kweshamwari. Shamwari haitaure business reshamwari. Shamwari haitore mukadzi weshamwari. Kana une yakadaro ngwarira inokuendesa kumochari. Shamwari inotungamidza respect. Iyo shamwari inoti ukarwara ndiyo inomhanya kusejari. Shamwari inongobatika panguva yaweta mari. Kana uine anodaro ziva kuti hauna shamwari. Aha, anani kachema unoita rejoice. Uri shamwari pabudiko. Dzimwe nguva nondisiya ndisisina choice. Ndombozvifunza uri munoiko.
Maoko mudenga kana une shamwari. Inokuda tenda mwari.
Wa success haite zvimwe zvipfungwa. Rudo rwake rwakabura segungwa.
Anoziva chinonzi loyalty. Anokuda usina mari.
Uri bastranded anongokuda. Rudo rwake rwakabura zveshuwa.
Fila sori pauno rwadzi wano. Pamwe vacho ikanda chete rakapava. Asi vakaoma moyo.
Ndakama onda mashamwari agadaro wake slips ndaimbove nao. I hope some way anda imeja shika munzeve dzavo. Iwe pasi navo.
Maoko mudenga kana une shamwari. Inokuda tenda mwari.
Wa success haite zvimwe zvipfungwa. Rudo rwake rwakabura segungwa.
Anoziva chinonzi loyalty. Anokuda usina mari.
Uri bastranded anongokuda. Rudo rwake rwakabura zveshuwa.
Ananikashema unoita rejoice. Uri shamwari pabudiko. Dzimwe nguva nondisiya ndisisina choice. Ndombozvifunza uri munhuiko.